Amai vechidiki vanogara muHarare, muzvare rumbidzai mpofu, vanoti icho kwadi kuti vamwe vavo vave kupara mhosva senzira yekuwana nayo raramo.
Vechidiki vemuno muZimbabwe vari kusvika pakunotengesa madrugs zvisiri pamutemo kuti vakwanise kudi kurarama. Kechipiri, vamwe vechidiki vakawanda iye zvino vakuwanikwa vachiita zvechipambi kuti vakwanise kurarama. Vamwe vakusvika pakuwanikwa vachiita zvekutoba kutobira vanhu chaiko kuti vakwanise kungorarama.
Mumwewo wechidiki vavhuso Mhlanga vanove mugari wemuHighfields muHarare vanoti vazhinji vechidiki vavanoziva munharaunda mavo vari kuenda kumajeri nemhosva yekuba.
Kuitawo vamwewo kavanga vakomana kana vasikana vari kuita zvekuba kutsotsa kuita kupaza vachipinda mudzimba kupaza vachiba muzvitoro nezvakasiyana siyana kuti vaone raramo upfi chinzira inzira dzisina kururama dzinopedzisira kuti dzava vange vachizosungwa vange vachizopinda mumajeri inhaya yekuti upenyu hwacho hwaomera infection ida haina kumira zvakanaka. Saka chanchiri chikumbiro changu kuti hurumende ikataura madanho yekutanga yekuti inge ichipawo vanonzi macommunity development fund anenge anobatsirawo mayouth edu mari iyi yakabvira kare ichitaurwa nezvayo but haisi tainisoneka kushanda kwayo.
Masangano anoshanda nevechidiki anosanganisira Civil Liberties and Drug Network neCenter for Sexual Health and HIV AIDS Research Zimbabwe anoti vechidiki vari kupedzisira vawira munjodzi yezvinodhaka uye muchipambi chinokonzera kutapurirwa zvirwere zvepabonde nekubatira pamiviri pasina kurongwa zvichikonzerwa nenhamo iri munyika. Vatapiwa naShechiriga vanove mukomana wechidiki vachirwira kodzero dzevechidiki uye vari kusangano reHeal Zimbabwe vanoti mitemo yenyika inoda kugadziriswa kuitira kuti iwanise vechidiki mikana yekuzvipundutsa.
Vechidiki vazhinji vari kurarama newaku mukwaku. Vechidiki vakawanda havana nzira dziri consistent dzekuwana nadzo chouviri kunyange zvazvo vazhinji vavo vakaenda kuzvikoro zvepamusoro kunodzidza. Vamwewo ndivo vari kurarama nekungwavha ngwavha kusanganisira nzira dzisina kujeka nedzimwe dzisiperi pamutemo. Hurumende dai yagadzirisa nyaya dzeupfumi kana kuti ikonomi nekuvandidza mutemo nemapolicies kuti nyika ive yakazaruka zvechokwadi sezvavaimbotaura kare kuti Zimbabwe is open for business. Zvakare vamutori mumwe vanofanira kubvisa mitemo yavari kuramba vachiturika pamafudzi yevana veZimbabwe iyo iri kuita kuti vemabhizimisi madiki varemerwe.
Asi gurukota rinoona nezvenyaya dzevechidiki vatino machakaire vanoti hurumende iri kuedza nepese painogona kusimudzira vechidiki.
Pane hurongwa nezvirongwa zvakawanda zvine vechidiki asi nekuda kwekuti tinenge tichipuwa maonero akashata maringe nehurumende tinopedzisira tisingachawane nguva yekuti tiende kunonzwisisa kuti ndeipi mikana yatiinayo inosimudzira vechidiki. Saka ndoda kuti kuparidzire shoko rekuti vana ngavauye lesbuildtimbabwe together as a team and develop our country.
Asi wechidiki ari musangano reactivista muzvare Caroline Mutimbanyoka vanoti kubatirana pamwe ndiyo yega nzira ingakwanisa kupedza matambudziko ari kusangana nevechidiki aya.
Totarisawo kune maNGOs anogona kuunzawo maprogram anoita kuti vechidiki vange vachibatsirika kuita mabasa avo emaoko. Tikaona kuti tinogona kudawo reviva nzvimbo dzakaita semacommunity centers kuti vana vakwanise kuwana nzvimbo yavanouya vachitandarira asi vaine zvekuti vanodzidza zvinogona kuvabatsira. Tozotiwo neavo even vanoita zvekutora nhau vaitewo kana kutora nhau dzedze dzinoita kuti vana vawane inspiration kana kuti vana vawane zvidzidzo even kune wechidiki wachona chaiye chaiye muridzi wenyaya anofanira kuona kuti chii chandingaitawo inini kuti ndizvibatsire ndisiyane nezvinhu zvisiri pamutemo.
Vakawanda vechidiki vave kungoita chamuka inyama kuitira kuti vakwanise kuisa chikafu patafura. Izvi zvinonzi nenyanzvi dzinoongorora nyaya dzevechidiki zvinokonzeresa kuti vechidiki vakawanda varase tariro muutungamiri huripo kuti hungashandura mamiriro ezvinhu here munyika. Kuwedzerwa kwemitero kwakaitwa negurukota rinoona nezveupfumi hwenyika muzvinafundo Mutuli Ncube kutanga munandira wegore rino kwawedzerawo kuyaura kuri kuita vechidiki. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.